Nengo izi zvinobvuma kuti mubato mune makakatanwa ekurwira masimba ekuti ndiani achabata matomu zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Imwe nhengo yechikuru amai Chibaya vanoti vakuru vakuru mubato vanofanirwa kusiya zvekurwira chigaro asi kuti vabatane munguva ino yekuchema vatsvangirai.
Kwazvino akuzopinda ndiani, kwaakuzotonga ndiani, mazudzwa naniko vanhu? Maakumhanyira kutonga kwemunhu kwoupenyu hwemunhu hwapfuura, munofungei nawo? Maakumhanyira kuti akutonga ndiani? Patinoonana ngatingomhorosanai tiri vana vasave.
Amai Chibaya vakurudzira nhengo dzeMVCT kuti dzibatane kuti bato rikunde musarudzo dzegore rino.
Tichichema baba vedu vanotitungamirira, munoziva titatohwina zvine mutsindo chaiwo kana takabatana. Ngatibatane.
Imwe nhengo yechidiki Hilda Sachikonye vanoti MDCT ine nhengo dzinokwanisa kumira mukushungurudzwa sezvakaita vatsvangirai.
Wozi kuna vatsvangirai takazviona zvichiitika vatiri vadiki, tichizviona zvichiitika kuti vairohwa vachiurayirwa mukadzi vachidini bhata vana kusiya. Saka tisingazivi kuti ava vamwe ava vachagona here kushinga kumira kuti nyango vakarwiswa, nyango vakanzwi, nyango vakada kutengwa, vakanzi trizoni vachidii.
Izvi zvinotsigirwa nemurongi wemisangano mudunhu reMashonaland West vaWilson Makanyaire.
Pangai pazvinopikisa hazvinoda kuti pawa ringa richidhonzana-dhonzana, asi ndinonzwisisa uye isuwo seprovhinsi tiri kuteerera mumabhawa, tiri kuteerera mumashops, tiri kuteerera masupamaketsi kuti kotodii pazvazvadai.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi vaShepherd Masotse vebato reNational People's Party vanoti panogona kuita manye mamire nerongo mubato reMDCT nekuda kwemakakatanwa pakati pevatevedzeri vavo vaviri vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri, avo vavanoti vakatanga kunetsana kare pavairwira chigaro chemukokeri wemusangano.
Mukuru wangu ii ndorinobongozozora kutanga muMDC. MDCT hamusinamira zvakanaka. Why? Vamudzuri navachamisa vakabvira paorganizing secretary. Vamudzuri ari organizing secretary. Vachamisa vakasapotwa vakatora chigaro chechiya. Ikozvozvo vamudzuri vakanzi ndovasara kuti vice president. Vachamisa vakatora chigaro. Zvinoreva kuti Chamisa samwe ane paanga akatsigira navatsvangirai. Ikozvino zvinogona kuita manyamamire nerongo. Chamisa ane support kupofu kwete kupati.
Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chigoriwa.